Vanhu vakawanda vemamutare vafara zvikuru mushure mekubatsirwa nenyanzvi munyaya dzezveutano paurongwa hwekucherechedza mabasa anoitwa neFACT. Mumwe wevabatsirwa ndiamai Bekiwe Mazuru avo vane gomarara. Amai Mazuru vati vafara nekubatsirwa kwavaitwa sezvo vasina mari yekuti vavhenekwe chirwere.
Tiri kuzwa kufara chaizvo. Ngoti hatisingambofungirawo kuti kunga chirongwa chakadai zvemahara, ngoti mazuva ano mari yacho iri kunetsa kuti tioneke kuti chiende kuzvipatara tichotestwa hatiwanike kuti tione mari idzi. Saka tiri kufara chaizvo.
Mumwe mugari wemuguta vaAlec Matega vafara zvikuru sezvo ivo nemhuri yavo vabatsirwa pasina muripo.
Bhenesa munyasha. Ngendaa yekuti zviro zvakafanana neizvika izvi tatisinawo bamukana wekuti tinge tichiongororwawo mahara, uyezve kana zvichinge zvazoitika takuzivawo petinonga takamira kuti tiri papi pacho. Ngokuti ukazoonera kurodhu pamwe pacho unoshaya mukana wekuti ungo nenguva yekuti unge uchibatsirika. Asi zvikaitika maitikiro ezvaita izvi tichichionanawo nehama neshamwari tosimbisana kuti ndo chaizvo chaizvo.
Vapita Murinye vatiwo vanga vava nenguva vachiverengera kuongororwa.
Chakanaka nekuti zvisu takutoziwawo petakamira kuti takamira papi, tiri kurwara here kana kuti hatisi kurwara. Vanhu vanobatsirika, vanhu vari kutorwa maexray yekuti vaone kuti mwiri dzavo dzakamira seisi.
VaJairus Chidhakwa vaongororwa ropa ravo vakati vanofara zvikuru nebatsiro yavapiwa pachena.
Chandinakidza kutestwa kuri kuitwa vanhu pachena pasina mari. Zvirwere zviri pano zvekutestwa zvakaita sekenza, HIV, zvese zviri kutestwa pachena pasina mari. Chirongwa ichi chakanaka ende chanakidza zvikuru nemhaka yekuti hapana mari zvinhu zvaiswa pachena, nekuti zvinobatsira vamwe zhinji kuti tizive patimire, kunyanya HIV nekenza.
Vasimba Makina avo vanoshanda nesangano reFACT vanoti chiitiko chanhasi chimwe chezvirongwa zvavari kuita mumatunhu akawanda munyika.
Zviripo zvakati wandei kubva chekutanga chatichukurudza seZimbabwe inei. Chirwere cheHIV chatinetsa, hakuna munhu asina hama yakambofa kana kubakwa ndicho. Tafunga kuti isusu seNational AIDS Council ngatibatsire vanhu. Tabva ipopapo toenda futi kukenza.
Sangano reFACT rakatanga kwamutari ndokuzopinda mumatunhu anoti Masvingo Midlands, Mashonaland East neMashonaland Central. Chirongwa chanhasi icho chapindwa nevanhu vanosvika zviuru zviviri, change chichitsigirwa nemasangano anoti National AIDS Council, UK AID, USA AID, Iko Shua Nyaradzo Funeral Service nemamwe, uye vaimbi Kilati, Say Colors na Windy President. Ndakamira Studio 7, Mamtari, ndini Lwedamoyo.